tsatsukuvunduka nezvatsukuona kudara Ministry of Finance yaichengetedza mari dzenyika. Patati namai Judith Madzorera vari accountant general, mari yaisabuda babhati zvako mazano zvinotyisa, and everyday yatinosangana tirikuona zvinhu zvinyowani. So nhasi tadzidza kuti muna 2017 kwakadyiwa 2.7 billion. Of that 2.7, 2.16 yakadyiwa through the Reserve Bank of Zimbabwe. Muna 2018 kwakadyiwa 3.3 billion. Of that 3.3 billion, 1.5 yakadyiwa through the Reserve Bank. Zviri kunze kwebudget, zviri kunze kwePublic Finance Management Act. Tazozivawo kuti tine certificate chakuno kuda tabvire nesekunda yake vakabhadharwa mari inopfuura 1 billion dollars. Kwozoita imwe kambani yatatadza kunzwisisa yavatina kutaura kuti yavazobvuma iwo through accounting general kuti it's a funeral parlor, yakapiwa mari inoita iyo 400 million. Yeti tine makambani anotyisa emafertilizer akafanana nawindmill, akafanana na Zimbabwe Fertilizer Company ZFC, ana Sebo Chemical, ana Zimfos vadonho uko, asi mabriefcase company. How do you give a funeral parlor mari inopfuura 400 million? Asi vanasedziko vatichaizve kuita. So unwori huya hunotyisa, and unwori uyu watikatyamadza because wakuitwa through the Ministry of Finance, whereas in the past Ministry of Finance yaitokakatana nematsotsi. I remember ndichiri Ministry of Finance, rimwe gore vaida kunditengera Blackberry phone. Takazongosiya because bureaucracy yakawanda, masystem akashaiwa nemabritish akasimba, but zvaondomoka. Chaora chinhu ichi.
Saka sekomiti yeparamende muchaita sei kuti muone kuti mari idzi dzadzoserwa sezvo dziri mari dzemitero yevanhu?
Chekutanga ndechekuti isu basa redu kuburitsa chokwadi, we are in oversight. Deni vanhu vamwe manje ndo vakuempaiwa nezvatiri kuita, vanosanganisa Zimbabwe Anti Corruption Commission, vanosanganisa parliament yacho, vanosanganisa Zimbabwe Republic Police, vanosanganisa mavota awo because mavota ane right of recall.